Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 31 2017. Makateerera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusagadzikana kuri muzano PF uko kuri kukonzerwa nekukwegura kwava Mugabe koita kuti mubato iri muite zinyekenyeke. MDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai inotiri kutarisira kudzoswa kwemidziyo yayo yakatorwa nechikonzi svondo rapera sezvo izvi zvakaitwa zvisiri pamutemo. Vechidiki vari muchirongwa cheWashington Mandela Fellowship vopeta chirongwa chavo pamusangano mukuru uri kuitirwa muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vanasoro jena vemunyika dzemuAfrica vari kukurudzirwa kuti vazeye nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chava Mugabe kana vasiya basa, nekuti kusadaro zvinogona kupinza Zimbabwe nenyika dzakaipoteredza mumatambudziko makukutu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vachitsigirwa nezanu PF Youth League varikurudzira vaMugabe kuti vadome munhu anozotora chigaro chavo kana vasiya basa. Asi nyaya yekuti izvoitwa sei yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Pari zvino mabhiza ari pamberi anonzi ndemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuchikwata chinonzi Team Lacoste uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai avanonzi vari kutsigirwa nechikwata cheG40. Mutedzeri wemunyori munyaya dzezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vari kushamisika kuti vanhu vasiri mubato ravo vanodei pahuku yemweni sezvo zvakajeka kuti mumwe mutungamiri anosarudzwa sei kana vaMugabe vachinge vasiya chigaro.
Pfumbure redu romutemo rezanu PF rakajeka zvikuru, rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndo panosarudzwa mukuru weparty, president weparty. Asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress.
Asi vaimbotungamira bato rinopikisa reZimbabwe Union of Democrats vari murwiri wehondo yerusununguko amai Margaret Dongo vanoti hazvina kujeka uye nyaya iyi inofanira kuzeiwa nyika isati yaita zinyekenyeke. Amai Dongo vativo chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara, nekudaro vanhu vanofanira kubata mazwi kana amai Mugabe vachitaura.
So I think people have to respect the Grace, both coming from Grace and from Honga Guzia, the old game rumors. And I could talk with you for one, but guys, we need a successor.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Eldred Masunungure vanotiwo chinonetsa kugadzirisa nyaya iyi inyaya yekuti bato reZanu PF rinenge muzerere.
What is going on in Zanu PF? Zvakafanana ne the swing here pendulum swing from one end to another. You know, in the past few months, pendulum, you know, younger iri ku Team Lacoste. In the last year, you know, few days, we can see the pendulum swinging back to G40.
VaMasunungure vanotiwo chapa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo inyaya yekupinzwa kwavasekera mai mudariro nevari kudivi reG40.
Iko zvino tava mu process, I think that it fast track the transition, you know, succession transition, you know, anticipating with the President Mugabe, you know, will in the, you know, near and medium term, surrender position of party and state president, then this person, who appears to be from G40, and I think the Minister of Defense appears to me, Sebunge is the most likely candidate.
Asi dambudziko iri ringapedzwe sei chaizvo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition vajoi mabenge vanoti vamwe vanasorojena vemuAfrica vanofanira kuita dare navamugabe sezvo kusagadzikana kweZimbabwe kuchikanganisawo nyika dzakavakidzana nayo.
Varipo muno pasi rino iri muAfrica vanozivikanwa kuti vakataura navamugabe vanogona kuteererwa. Ivo vandeki tinoziva zvakare kuti mukatarisa zvakafanana navana vakaunda kuZambia evana Mujoma wakanana pohamba vanhu vachitaurwa navo zvinogona kubatsira.
Asi vamasunungure vati munhu akaita Savatavo Mbeki haana chaangabatsire nacho Zimbabwe, nyika yake yeSouth Africa uye bato rake reANC riri kubvira moto pari zvino.
No, I don't think Mbeki was vanhu vanenge vaine pfungwa dzaka dzakawanda wanda, but Mbeki, if he needs to be helpful, guide helpful in the ANC, which is the state name problem.
Batore ZANU-PF rakaita Congress muna 2014 rikati vamugabe ndo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya, kunyange hazvo vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana. Vamugabe vanotiwo kunyange hazvo paine vamwe vari kuda kuvagara nhaka vachakasimba, kunyange hazvo vachimborwarawo pano neapo semunhu wose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
MDC inotungamirwa navamogentsvangirai inoti yave kutarisira kudzoserwa midziyo yayo yakatorwa nechikonzi nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekuita musangano nemagweta ari kumirira muzvare Sali Dura avanonzi havana kubhadharwa nebato iri panguva yavairi shandira. Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Monzora vanoti sebato havana kumbobvira vakaona magwaro aibva kumagweta muzvare Dura ane chekuita nenyaya iyi. Muzvare Dura vari kumirirwa nemagweta ekambani yeSwanda Mawere. Vamonzora vanoti midziyo yebato ravo yakatorwa nechikonzi chedare inokosha mari inodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora, uye vanoona sekunge danho iri rakatorwa nechinangwa chekunyadzisa mutungamiri wavo vatsvangirai, pamwewo nekukanganisa nhaurirano dzekuumba mushandira pamwe nemamwe mapata anopikisa hurumende. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kudivi remagweta eSwanda Mawere, asi mumwe wemagweta anonzi ari kufambisa nyaya iyi vaAlec Muza vati havana mvume yekutaura nezvenyaya iyi nevatori venhau kubva kune vavari kumirira. Ngatinzwe hurukuro yataita navamonzora pamusoro penyaya iyi.
Tataura nemagweta anomiririra Mrs. Sali Dura vanonzi ivo watine chikwereti navo. Tikaonesana nemagweta iwayo kuti hatina kubvira tamboona kana magwaro akabva kwavari. Mrs. Dura vakaenda naTendai Biti, pakabuda Biti naMangoma muMDC. Vakabva vangoendawo ikoko, wanga uri member of staff ikoko, isu hatina chatachidyira navo. Saka tawirirana kuti zvinhu zveMDC zvinofanira kudzoserwa mangwana chaiwo before 11 o'clock mangwana. Zvinofanira kunge zvadzoswa. Kana zvisina kudaro, taakuenda kumatare edzimhosva kuti zvinhu izvozvo zvidzoserwe. Chikonzi ichocho tataura nacho, tataura nemagweta acho. Magweta acho ari kubvumirana nesu kuti zvakatorwa zvisiri pamutemo. Chatinoziva ndechekuti ibhindauko rekuda kunyadzisa vatsvangirai. Saka tinoda kuti isusu vanhu vedu vazive kuti musangano wavo uripo.
Asi kavamonzora zvinonziwo nevamwe imi manga muchisingatevere nyaya iyoyi kana kuti mamusingaitore kuita serious pamaiudzwa nezvenyaya yechikwereti chemari iyoyi.
Haisimbori nyaya yakanga iri serious. Nyaya yakanga iripo yanga iri ya anonzi Twende Tshone, anga ari director general weMDC. Asi takazoziva kuti pasi penyaya iyoyi ndopa paine nyaya dzaana Sali iva. Saka takatisingaizive kuti iriko. Atambo kila tapio mapepa ya kuti kune nye yakadai. Na yaka paipai ni nye iyo, chitane yaka katu isa chitaka ito wapari nye zana shonezi.
Saka zamaka zuzi wakuti pani nye iyo hii ya iyo muzare salidura. Jii zamaka zeita ose bato kuti mungu gadiris.
Katora ni magweta iwa au, tikaone sana na au magweta iwa au kuti zawaka ita asipa mutemo. Kada vanhu vaine chikwereti pakati pavo as private citizens hazvinei neriot police izvozvo.
Vanga vari munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa chekanzuri yeHarare chekugadzira magetsi pashandiswa marara nemvura yemasuweji mumusha wembare chiri kutambirwa zvakanaka nevagari vemunzvimbo iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbare vaHilary Joa vanoti chirongwa chekugadzira magetsi chichiri kuvawanisawo mabasa izvo zvoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo.
Ndakatanga kushanda panapa October 2015. From there zviri kundibatsirawo pakuti ndiri kuwana kurarama uyezve chinhu chinondifadza kuti project iyi kushanda kwayo icha benefita isusu sevagari vemuno mumbare. Whatever basa tinenge tinaro magetsi tichawanawo kubva ipapa, saka chinhu chatinofarira sezvo satambozvionawo muno mumbare.
Izvi zvatsigirwawo navatonderaitawo nezvi vatiwo pamusoro pekuva nemabasa. Kugadzirwa kwemagetsi nenzira yakadai kuchabatsirawo kuchenesa musha wembare, izvo zvinozodzivirira zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera netyphoid.
Tinokuti project inei inotibatsira pakuti mhuri yangu iri kukwanisa kuraramba pakushanda kwandiri kuita panapa, plus mucommunity vachabhenefitawo electricity magetsi kubva kubiogas ichiproduswa necabbage chasinge chibva mumusika nesuwa chasinge chibva mucommunity. Saka this project ine biogas iri kutibatsira zvikuru ende chatoramba chitibatsira kusvika until zveupenyu hwese.
Nyanzvi mune zvemagetsi vachishanda kuHarare City Council vaCalvin Chigariro vanoti chirongwa chekubika magetsi kubva mutsvina chichadzidzisa vagari vemumbare kuti marara ane mari. Vachigariro vatiwo kanzuri inenge ichitengesera magetsi aichabika yao kambani inoona nezvemoto yezesa.
Neproject ichakwanisa kuratidza vagari vemumbare kuti marara atori mari. Tinogona kushandisa marara kugadzira magetsi. Sote chimwe inkareja wana munhanda kuti vasarare sesadzara sara chiro padyiwa kana makanda angava mabhanana angava emengo ese wayo tinomashandisa kugadzira magetsi. Magetsi aya haasi kuzoafekta mabhizi agara achibatirwa nevanhu because magetsi atichingotengesana between Kanzuri nezesa.
Vachigariro vanoti chirongwa chekumbare ichi ndochekutanga kanzuri ichishandisa marara mukubika magetsi. Chirongwa ichi chinotarisirwa kubudisa magetsi anosvika 100 kilovolts amps kutanga kwagunyana. Vachigariro vanoti kanzuri ine urongwa hwekubika magetsi munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kupomona uko kunorasirwa marara emuguta reHarare. Chirongwa chebiogas chiri kubatsirwa nemari yakabva kusangano reEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9 AM pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto yeAmerica pamwe nehurumende yeSomalia vanoti kurwisa nemuchadenga kwakaitika nemusi wesvondo kwakakwanisa kuuraya mumwe mukuru wechikwara chinopfurikidza mweru cheAl-Shabaab. Vanoona nezvekuchengetedzwa kweSomalia vasina kuda kudongwa nemazita vakazivisa kuti akaurayiwa ndi Ali Mohamed Hussein uyo aishanda sagavhuna weAl-Shabaab muMogadishu uye ari mumwe wevanhu vaitaurisa zvikuru muchikwata ichi. Kupotika pamwe nekurira kwepfuti kwanzwi kwamuguta guru reAfghanistan nhasi. Vakuru vakuru vanoti munhu anga akazviteya nemabhambu arwisa muzinda weIraq uye kurira kwepfuti kwanzwi kwamushure mezvo nechemumisha iri pakati peKabul. Mumwe mukuru mukuru audza sangano renhaure France kuti vanhuwo zvavo vave kuburiswa kubva munzvimbo iyi. Kunyanga hazvo Zimbabwe ichiverengwa pane dzimwe nyika dziri kukwanisa kurwisa HIV AIDS pamwe nekupadzidziso pamusoro pekudzivirira zvirwere zvepabonde uye kuronga mhuri, vamwe vechidiki vanoti zvakavaomera uye zvakaomera vakawanda vavo kuti vade kuongororwa ropa ravo, kurapwa zvirwere zvepabonde kana kutsvaga zvekudzivirira zvirwere izvi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano weAdolescent Sexual and Reproductive Health Dialogue wakaitwa muBulawayo nguva pfupi yapfuura nesangano reCommunity Working Group on Health nevamwe vechidiki wekuziya kuongororwa ropa, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kwevechidiki kubva kuzvirwere zvepabonde. Mumwe mukomana anodangozikanwa nezita rekuti Everson nemumwe wevechidiki vari muBulawayo vanodzidzisa vamwe nezveHIV AIDS kuronga mhuri pamwe nekudzivirira zvirwere zvepabonde. Everson anoti nyaya yekuti muzvipatara nemumakirinika muna ana mukoti vakakwana ndeimwe inoita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuongororwa ropa ravo, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
Maclinics are understaffed and then my nurses have to cover much. It is akawanda wanda ari one anofanira kuatenda munhu weTB oatenda munhu wemalaria panozosvika kwandiri inini muyouth ane frustrated kuti azoteerera nyazoteerera zvandoda kuexpressa cause ndarumwa apa ne STI kuti ndizvo nyazosvika pa kuti ndarumwa ne STI ande ndapota neuko. So that contributes to nurses not being friendly to young people. So zvandofunga kuti if it's possible as my PhD caters akatrainwa kuti tobetserawo panyaya dzeadolescent sexual reproductive health, toendawo kumakliniki ikoko tonovolontia kubetsera kuti aisusu totaura nemayouth.
Everson anotiwo vechidiki vanotya kubuda pachena panyaya dzine chekuita nezvepabonde nekuda kwekuti vanonyara kutaura nevanhu vanenge vari kumakiriniki kana dzimwe nzvimbo dzavanogona kuongororwa ropa ravo kana kuwana ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
So vane that motherly love kuti wazokuona warumwa neSTI anorwadziwa kuti ko mwana wangu wazviitirei. Ivo pache zvavo vanenge vachiedza kutibatsira vachitida sevana vavo, asi isusu techizviona nemwewo nzira kuti hai vari kutivenga.
Mumwe musikana wechidiki muzvare Natasha Shoko vanobvumirana nemaonero aya vachiti vechidiki vanoona ana mukoti vakawanda sevanhu vanovasarura vasingakwanisi kuvanzwisisa kunyanya panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekuzvidzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri.
Hongu ma youth friendly corners ariko but haaratidzi youth friendly wachona. Unokwanisa kuti ukaenda uchida dzongoni ngobatwa nezvirwere zvepabonde zviriko mazuva ano, asi ukaenda unokwanisa kunoona pane manesi echikuru but haasi youth friendly. Vanotanga kuti kuvhundutsira chero kuti uve open nyatsotaurawo zvaunenge zvichikunetsa HIV iyo ine AIDS ukwanise kutaura because vanhu vachona vanenge vaka rova maserious zvekuti dzimwe nguva ka vanogona kushedzera zvekuti vanhu vanenge vari around vanogona kukonzwa, saka zvinobva zvatityisa kuti tiende ikoko. Saka tinenge tichida kuti izvoni vanenge varipo manesi yechikuru adzidziswe kuvawo friendly kuti womunhu kana ukaenda une dambudziko rako unonyatsotaura uri free usingatyi kujajiwa kana kudii.
Bawatson Chiwambo ndemumwe zvemukomana wechidiki anoitawo zvekudzidzisa vamwe vezera rake nezveHIV AIDS. Vachiwambo vanoti mutemo wekuti vechidiki vari pasi pemakore 16 havakwanise kuenda kuzvipatara kana makiriniki vari vega unokanganisa vechidiki munyaya dzekurwisa HIV AIDS nezvimwe zvirwere zvepabonde uye kusimudzira ruzivo rwekuronga mhuri. Mumwe wechidiki anoita zvekurwira kodzero dzevechidiki muzvare Betha Nyoni vanobvumawo kuti mutemo uyu unokanganisa vechidiki. Murongi wemabasa nesangano Community Working Group on Health vamongi kumalo vanoti zvakakosha kuti veruzhinji kunyanya vechidiki pachavo vazeene zvenyaya iyi senzira yekupedza matambudziko avanosangana nawo panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekudzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.
Vechidiki vekunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica vanosvika chiuru chimwe chete kusanganisira 60 vanobva kuZimbabwe vaungana muWashington DC nhasi pamusangano wekupedzisa chirongwa chavo cheMandela Washington Fellowship. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iye.
Musangano weMandela Washington Fellowship Summit uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi navaMark Taplin, avo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wedzidzo mubazi rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika State Department. VaTaplin vakorokotedza vechidiki ava nekupedza zvidzidzo zvavo mumasvondo 6 vari muAmerica vachiti vane chivimbo chekuti vachashandisa ruzivo rwavawana kusimudzira nyika dzavo. VaTaplin avo vakambogara munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Zimbabwe vakurudzirawo vechidiki ava kuti vatevere gwara revaimbova mutungamiri weSouth Africa vaNelson Mandela reutungamiri hwejekerere uye hune udzamu. Vachitaurawo pamusangano uyu vaWade Warren, avo vakafanobata chigaro chemukuru mukuru weUS Agency for International Development, vatsinirawo mashoko avaTaplin.
When you get home, you're going to have a chance to take what you've learned and pair it with what you already know to build something new.
Kana madzokera kunyika dzenyu, musanganise zvamadzidza pasi pechirongwa ichi neruzivo rwamagara muinarwo kubatsira veruzhinji. Izvi zvakakosha zvikuru nekuti Africa iri kuchinja zvikuru.
Vakambova gurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika muzvare Condoleezza Rice vatumirawo mashoko averengwa pamusangano uyu vachidada nevechidiki ava uye vachivakurudzira kuti vashande nesimba mukusimudzira nyika dzavo.
Greetings and congratulations to all the winners of the Mandela Washington Fellowship.
Makurukoto kwamuri mese nekupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Pamuchadzokera kunyika dzenyu, ndinovimba muchashandisa zvamadzidza muchitevera gwara rava Nelson Mandela, avo vanova gamba rangu.
Murwiri wekodzero dzevanhu vadzikamaibere vanoti vechidiki vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekuburisa nyika mumadhaka airi.
Hakuna munhu anonzi iye anyanya kuita mudiki. Munhu wese zvakakosha kuti pfungwa dzake dziiswe mupoto yekubika runyararo kana kubika upfumi hwenyika.
Vabere vanoti vadzidza zvakawanda pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi, izvo zvichavabatsira pakuita basa ravo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe nemusi wechina. Musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana uye uchapera nemusi wechitatu, apo vanyarikani vanosanganisira Senator Chris Coons vekuDelaware vachavhara musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tungamiri Nkomo.
Munhau dzemitambo, kwakave nekufara pamwe nekuchema apo zvikwata zvemuHarare zvakadzoka kunoshandisa zvakare nhandare yerufaro mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vakanyanyofara nekudzoka mumusha wavo wemadzinza ndeve mumhuri yeDynamos, avo vakarova triangle 2-1 ndokutora mapoints ese matatu ayo avasiya vari pakasimba kwatambwa mitambo gumi nemipfumbamwe. Chikwata ichi chakadadisa chaunga chakauya kuzopemberera kubatana zvekare kwechikwata chavo nenhandare yavo nekudambura mashuga shuga boys nezvibodzwa zvakabva kuna Tawanda Macheka na Ocean Mushure. Nanhasi vatevere vechikwata ichi vari kupemberera zvese mapoints matatu avakatora pamwe nekudzoka kwavo murufaro stadium. Mumwe wavo vari vaGeorge Makumbe.
Ah, nasi ndikufara zvisingaite mukomo wangu. Rufaro yanga ine makore akawana isingashandiswe, but nasi dimba radzoka medu mumpare. Saka nasi ndikufara zvisingaita fuma netsoka nogara matapika. Saka nokufamba netsoka ndiye am ground zvino hangu bora team na team yangu. Dimbare bora!
Ah, si mutambi wetriangle, Simba Makoni ari kuchema neuswa hutsva hwakaiswa murufaro stadium. Achiti iye wakavatadzisa kutamba nhabvu yavo semazuva ese.
Taimaneja kuti tikwanise kutora 3 points pata mutambiro watotoita iwoha well played. Bora yange ichingotambwa zvakanaka, but pitch ndoyakwanisa kutikuwadza bodze yaestuba.
Kokonda uku kwakwidza Dynamos kusvika pachinzvimbo chechina nemapoints makumi matatu nematatu, mapoints mana pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars. Asi Dimbare ine mumwe mutambo waisati yatamba uyezve mamwe mapoints matatu ayakamirira kubva pamutambo wavo nechapungu uyo wakagumira panzira Dynamos yakatungamira 4-0. Asi zvinhu zviri kuramba zvishata mumusha weMagreen Machine eCapes United mushure mekunge makepekepe akarohwa 3-2 neHarare City murufaro stadium asi nemugovera. Chikwata chine mukombe weLeague ichi charamba chiri pachinhano chegumi nenhanhatu mugungano rezvikwata gumi nezvisere iri. Kunyange hazvo vakatarisana nekubuda muPremier Soccer League nenzvimbo yavari pari zvino. Mumwe mutevereri wechikwata ichi vachakunda mupereki vanoti makepekepe haana kwaanoenda vachiwedzera ivo kuti vane mukanawo zvekare wekutora mukombe weLeague uyu mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Panyaya yekuti vanhu vakawanda vonesekana nemashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, ayo vanoti ava kukonzera kusagadzikana muzano PF pamwe nemunyika yose. Vazhinji vepaFacebook page reVOA Shona vari kutaura zvakasiyana siyana. Tarwirei Chingu anoti, pakataura mai Mugabe pamusangano kuti iwe George simuka, ndakazvifarira nekuti murume iyeyi aionererwa. VaMugabe ngavataure achavatsiva, zvose izvi zvinodakadza anhuwe. Russell Nyarambi anoti, mothers ava vakaoma vakomana, hanzi akakakomana une zidumbu asi uri kakomana, ndibaba vemumwe munhu ivavo, pakaipa. Kane Mudenga anoti, voti vanhu vari kutambura asi tarisa kuzara kwavakaita. Apo vanga vari kutaura zvatakaona zvichiitika kumusangano wezano PF nemusi wemugovera kuchinoi. Last Makombe anoti, it's better nditambure ndiri munyika mangu pane kuita nhapwa kuSouth Africa. Pamberi navaMugabe ivhu takatora, but tichiri kungotaura nezvemabasa. Ivo varungu zvavairima vaienda kumabasa here? Aya ndiwo mashoko anga ari kutaurwa nevatsigiri veFacebook page reVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa makakatanwa ari kuitika muzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. kusagadzikana kuri muzano PF kwa kukonzerwa nekukwegura kwava Mugabe kwaita kuti mubato irimite zinyekenyeke. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gandhi natungamiri Nkomo.